vana veMDC Alliance hatisi kuvhunduka kana kutya, hatisi kushaya hope, tiri kutorara hope dzerusvava chaidzo nezviri kuitika izvi, nekuti tiri kuziva kuti inyaya yeZANU-PF inoita zvichikunya nguo zvekuti inokonzera mhirizhonga mumapato anenge ari muZimbabwe.
Vacharumbira manzwa zvataurwa navadzokora izvi, munoti
ini handioni kuti ZANU-PF iri kunzi iri kuita involve itself pari, nokuti Supreme Court is an independent board. Toona futi isusu kuti zviri kuitika chaizvo chaizvo zviri kuemaneta kubva pakafa vatsvangirai. Ivo vachamisa pakafa mukuru wavo, havana kugara pasi navakupi nevamwe vakuru veMDC kuti vawirirane kuti choita sei from here. Saka nyaya iyi vajonga iyi nomukoma wangu vari panapa, I think tikambobudisa ZANU-PF mumutambo uyu, tomboregedza mutambo umbotambwa, game yacho ngaimbotambwa neMDC Alliance neMDCT. Kana vaida kuti zvinhu zvinyatso kufamba, ngavapedzerane.
Tinzwe kuna vadzokora, sei vadzokora muri kuti ZANU-PF ine chekuita nenyaya iyi?
ZANU-PF ndiyo yakavhura matare edzimhosva anga akavharwa panguva yakanga kuine lockdown, panze pekuti ZANU-PF nehurumende vakonsentrete kubatsira vana veZimbabwe panguva yeCovid-19 sezviri kuita nyika dzose dzepasi rose. Ivo vakanovhura makotsi aifanirwa kunge akavharwa. Koti haina kuvhurwa naTokozani Kupe, haina kuvhurwa naMonzoro, yakavhurwa neZANU. Saka unobva watoona kuti ruoko rweZANU ruripo ipapo. Iko zvino izvi paramendi yanga yakaadjona, yanga ifanira kudzoka kuzongotaurira vanhu kuti taakuenderera mberi nekuadjona kana nekuvhara. Asi panze pekuti pataurwe nyaya iyoyo chete, pakabva pangoiswa nyaya imwe chete yekudzinga vatungamiriri vedu. Saka unongoona chero bofu rinoona rega kuti ZANU-PF iripo iri kukonzeresa. Ndosaka maona nhasi patorwa danho rekuti taakutotaura kuti nevacho varimo muparamendi ngavachibva vabuda, tione kuti ZANU-PF inoramba ichitonga here, ichitonga nyika inenge isina paramendi.
Vacharumbira.
Ndezvaikwanisika kuti MDC Alliance ishande nebumbiro romutemo weZimbabwe, constitution of the country. Saka indiri kuona kuti MDC Alliance ndo pati iri kukonzeresa maproblems muZimbabwe. Wani iri kukonzeresa nyaya yemasanction. MDC Alliance iyoyi leader wayo akajamba magrave, akajamba marinda, akatora hukuru parufu, akatotanda kuboso chamisa. Ndokusaka muchiona kuti mucharamba muchineseka kuMDC Alliance. Kusika madzokera kuti zvinhu zvinoitwa sei culturally, munoziziva imi kana munhu mukuru acho, hamutori imi inheritance neposi, munofanira kugamuchidziwa. Ndo zviri kuita kuti murambe muchiona kuti mucharamba muchineseka, even zvese zviri kuitika muZimbabwe right now. Muri kumeta mary go round muchikonzeresa confusion muZimbabwe.
Vadzokora, mashoko enyu ekupedzisira pane zvataurwa navacharumbira.
Vacharumbira ngavaregedze kupinda mudzimba dzevamwe vachinododomesa kunge vanoziva zvakaitika kuMDC. Vachamisa vakapinda pachinzvimbo zvakanakanaka zvisina mukara akamboona tichishandisa kumbiro remutemo wedu.
Saka chaanoita nhasi
regai nditaurire kumhuri yeZimbabwe kuti vachamisa vakaedza vaedza nepavanogona kubva zvavakapinda kutambanudza ruoko rwavo kuZANU-PF nekuna vaEmerson Munangagwa kuti tishande pamwe chete
vezimbabwe.
Asi Munangagwa neungongongo hwake ari kuramba kutambira ruoko
irworomerai vapedze ndiri kuya kukupai last minute, kwasara 30 seconds.
Saka ndozvaakutoitika pano.
Vacharumbira 30 seconds.
Ini ndoti sebato riri kutungamira Zimbabwe isisi toti pasine hondo. Woga woga unoda kuita mhonga mupopoto hwokukonzeresa disability muZimbabwe. Mutongo wake wakatogadzikwa uriko, shamhu ino munyu yakamirira vanhu vanoda kunetsa, vanoda kukonzeresa, shamhu iyoyo iriko. Saka kana vanhu vachida kuti toda kuita zvehondo, toda kuudzai kuti government of Zimbabwe.
Musaise mashoko mukanwa mangu.
Nyika yedu ine zvombo zvinokwana kuany kind of hondo inodiwa naanyone.